Zvakakosha ndezvekuti ndingati vanhu vazhinji vanofarira Generations nemuvhango inoitika paSABC 1 nepaSABC 2. Saka vanhu pavakazongoti vachizama kuti vachiona machannels iwayo akabva angoti scramble. Saka pandakatanga kuzviona inini aitoti kuti kuda something had gone wrong netelevision set yangu. Ndobva ndazoona kuti vamwe vose vari kungotaura the same thing. Saka hatisi kuziva kuti chii, but titori worried kuti zvakakonzerwa nei. Because previously we were watching President Obama vachitaura live. Saka tangomwa maybe zvo zviri kuaffecta here kuda vanhu vakomenda kana what have you.
Tinoona kuti iyo kambani yanga ichipa masaisai yeSABC 1, 2 and 3 yanga iri kuti iyo vanhu vanga vachiona mahara. Saka vari kuda kuti vanhu vakwanise kunge vachitsvaga masaisai kune makambani anobhadharisa mari. Izvi zvakamira sei kwamuri?
Isusu hatitombokwanisi nekuti tinongovawo vanhu venhando vanongowana mari nekurima zvokuti mari shoma shoma yatinowana unetumbeu twekotoni iyoyi yatetawana nguva ino yekukoho ndo yatongokwanisa nayo kutenga dishi toti kana vayatoitwa installed totogara tichingoshandisa iroro. Saka zvekuzoti every month $10 $30 depending nemachannels aunenge uchida zvee zvichitiremera.
Saka zvamira zvakadai muchaita sei?
Ritombozivi kuti tichaita sei. Saka zvine zvatova kutoti maybe uchoose kudzokera futi kwawanga uri wawana tumari tushoma. Because kana uchida kuenda ZTV unofanira kunge une imwe area yaunenge uchishandisa television set yako isiri decoder mai kana redecoder inenge zvifanira kunge redst raunenge wakasubscribe.